Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 16 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inopa mvumo zvikoro zvepamusoro-soro kukwidza mari dzezvikoro. Sangano reElection Resource Center rinoti riri kushushikana zvikuru nekuda kuwandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika. Sangano reEuropean Union nhasi raziisa kuti rapa Zimbabwe rubatsiro rwemari inosvika mamiriyoni 10 nemasere emadhora ekuAmerica senzira yekubatsira nayo kurwisa nzara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU rinoti haritambiri zvarongwa nebazi redzidzo yepamusoro kuti zvikoro zvepamusoro-soro zvikwidze mari yedzidzo asi isingadariki zviuru zvishanu zvemadhora pakotoro. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo mari dzechikoro mumayunivhesiti nemakoreji dzichifanira kukwira, mari yechikoro haifaniri kudarika zviuru zvishanu zvemadhora.
Musangano yatakaita namavice chancellor namafees committee ari kutiudza kuti medical field malife science ine tuition fee ye up to 5,000. So mafizi edu achaita between 3,500 ne 5,000 ndo tuition dzokuma university.
Asi vamurwira vati mayunivhesiti anobhadharisa mari yaanoda pane vanoda kugara pachikoro.
Yokugara inonzi iri variable, it depends from institution to institution. Handiti munoziva kuti ukalegislator, hati legislate yokugara. Nokuti yokugara inodependa neuniversity to university. Nokuti mauniversity haagadziri chikafu.
Asi mutungamiriri weZINASU vatakudzwa ngadzore, vati havabvumirani nebazi rezvedzidzo kuti mari yedzidzo yepamusoro ikwidzwe. Vati zvinosuwisa kuti hurumende yaona zvakakodzera kukwidza mari yechikoro asi isina kukwidza mari dzemuhoro yevabereki vavo.
Zvekare taona kuti vamurwira vanenge vagadzirira kusangana nevarwi rezvedzidzo, saka pekudzidzira kwekudzidzira tinenge tiriko tichidemonstrator.
Vati zvaitwa nehurumende izvi zvichakonzera kuti vadzidzi vakawanda vatadze kuenda kuchikoro, uye vati kunyange pakawana vanokwanisa kubvisa mari idzi hapana chinobuda nekuti varayiridzi havasi kukwanisa kudzidzisa nekuti mari dzavo dzemuhoro hadzichakwani. Vakamboita munyori weZINASU vaAshley Punye vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana neutungamiri weZINASU kuti mari yedzidzo
aiti the amount yaanobhadhara kuyunivhesiti zvinopedzisira zvaso zvisiri zvisisiri reasonable, because tichitarisa nemasalaries ari kuwana nemacivil servants, tichitarisa masalaries tinofanira kurangarira kuti education is a right yemunhu wese. Saka pane vaya vanobhadhara nevabereki vanenge vachitengesa malemon, so vanhu vese ivavo tofanira kumeka sure kuti education yedu inovapa a room to get educated.
Mumwe wevechidiki vavhivhiti Gwede vaudza Studio 7 kuti kuwedzera mari yedzidzo kunoreva kuti varombo havachadzidza uye nyika icharasikirwa zvikuru nenjere dzavo.
Saka hurumende tinokudzira dai yakwanisa kubatsira kuti mitengo kana kuti mari dzinobhadharwa kuzvikoro zvepamusoro dzinge dzichideredzwa ngedziwa nikaone varombo vese venyika.
Asi munyori werimwe remasangano anomirira vadzidzi vezvikoro zvepamusoro reZimbabwe Congress of Students Union vati nashe katsidzira vanoti mari yatarwa nehurumende iri nani pane yanga yataurwa nemakoreji nemayunivhesiti.
Pati tinoda kungotenda minister nekugaidha zvisinei hazvo nekuti kunyangwe iyo 5000 yacho inenge yakatiremei, but iri nani kudarika ma 12000 anga achamborewa. But tikaramba tichienge cha minister panyaya ya mbenge yakataurika yema government loans and ma government grants to the students, tichimeka sure isusu kuti munhu wese awana dzidzo zvisinei nekuti anobva kupi oyo anowana zvakadii.
Zvikoro zvepamusoro zvakaita seGreat Zimbabwe University neMidland State University zvainge zvanyorera kubazi rezvedzidzo yepamusoro zvichida kuti vanoita zvidzidzo zvepasi zveundergraduate vabhadhare zviuru zvipfumbamwe zvemadhora, vanoita zvidzidzo zvemasters vachibhadhara zviuru gumi nezvina pakotoro. Kutaura kudai, zvikoro zvese zvepamusoro zviri kuita musangano nebazi redzidzo yepamusoro muHarare wekuronga mari dzichabhadharwa muzvikoro izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Sangano reElection Resource Center rinoti riri kushushikana zvikuru nekuda kuwandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika risati ratevedzwa zvakazara kubva zvaratanga kushanda muna 2013. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, mukuru weElection Resource Center Vatawanda Chimini vati zvange zvakakosha kuti hurumende itange yatevedza bumbiro remitemo yenyika zvakazara isati yatanga urongo hwekurivandudza.
Government ngaiedze kuti zviri muconstitution zviitwe, kwete kuchinja zviri muconstitution. Hatisati tasvika pachinangwe chekuti zvese zvakataurwa muconstitution zvaitwa, and iconstitution yakatenderwa nevanhu vemuZimbabwe. Saka government ngaitange yagadzirisa mutemo kuti unangane neconstitution, kwete kugadzirisa constitution kuti unangane nemitemo isina kumira zvakanaka.
Vachimini vatiwo vanokashikamadzwa kuti zviri kuda kusandurwa mubumbiro remutemo yenyika hazvinei nenyaya yakakosha yekuvandudza utongi hwejekerere. Vachimini vatiwo chakakosha pari zvino kugadzirisa zvakanzi zvigadziriswe nevaongorori vesarudzo dzakaitwa muna 2018 kuitira kuti zvibatsire panozoitwa sarudzo dza 2023.
Zvese zvatiri kuona hapana chinhu chinotaurwa nehurumende chingabatsira kugadzirisa zvainzi zvinoda kugadziriswa. Takatarisana nesarudzo dzakabuda muna 2018. Muna 2018 hurumende yakadeedza vakawanda kuti vagozoongorora sarudzo iyi yatakaita. Muongororo yavo pane zvinhu zvinopfuura 200 zvavakataura kuti zvinofanira kunge zvichigadzirisika.
Mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa munyika vaLuke Tamborinyoka vashorowo zvikuru kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika risati ratevedzwa zvakazara.
Bumbiro remutemo ratinaro munyika rakagadzirwa nevana veZimbabwe pachavo vakaripasisa mureferendum yakaitwa muna May ya 2013. Ibumbiro rakagadzirwa nevana veZimbabwe harigone kungombunyikidzwa kana kupazwa nezvanopiwa zvichishandisa majority yayo muparamende zvisina vana veZimbabwe mukati. Bumbiro remutemo wenyika idokumenti rakakosha chaizvo zvekuti hakuna pati kana musangano unogona kuda kushandisa majority yavo muparamende kuda kuvhiringa bumbiro rakagadzirwa nevanhu pachavo.
Asi munyori anoona nezvevechidiki muZANPF uye vari nhengo yeparamende yegutu vapopuraito garepi vati sevamiriri vevanhu vari kugadzirisa pavanoona kuti pane dambudziko kana pane zvavanoona zvisina kunakira vana veZimbabwe.
Hazvinei nokuti maelections kana kuti maobservers akaona sei, asi kuti isusu tiri kuona tichiita realign constitution yedu tiri kuona panenge paina magaps. Tinoona pamwe panenge pasamiri zvakanaka pamutemo wedu wenyika, totokorekta ipapo, kwete kuti tichamirira kuti pachaita full implementation. It's a process yokuti tiite fully implement the constitution, all the provisions kuti dzive aligned to the acts dziripo kana zvatinoona isu senyika kuti zvinofanira kunge zvakadaro. Saka pose patinenge taonera kuti apa mukoteni medu pane gate kana kuti mune chimwe chatinofunga kuti hazvina kunakira vana veZimbabwe, tinodzokera kuparamendi ka tova kuti munozviona here izvi, munofungei? Parliament ndiyo inomirira vanhu, ndiyo inobva yaita decision.
Hurumende yakatozivisa musi wa 31 zvita zviri pamutemo nezveurongwa hwayo hwekuda kuvandudza bumbiro remutemo yenyika. Hurumende iri kuda kuvandudza bumbiro remutemo kuitira kuti munhu anenge achida kukukidza musarudzo wemutungamiriri wenyika asamanikidzwe kudoma mutevedzeri wake waanozotsvaga naye rutsigiro pamwe nekuwedzera makore ekushanda kwevatongi vematare vasati vaenda pamutyandigere. Gwaro rabudiswa neZimbabwe Election Support Network rinotiwo zviri kuda kuvandudzwa nehurumende zvinodzosera nyika shure uye hazviremekedzi zvido zvevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Sangano reEuropean Union nhasi razivisa kuti rapa Zimbabwe rubatsiro rwemari inosvika mamiriyoni 10 nemasere emadhora ekuAmerica senzira yekubatsira nayo kurwisana nenzara yakatarisana nenyika. Sangano iri rinoti mari iyi ichabatsira mukuwanira vanhu chikafu, kuwanikwa kweutano, mvura yakachena uyewo kubatsira mukudzivirira mamwe matambudziko anokonzerwa nekusawanikwa kwechikafu. Mari inonzi ndeimwe yemari inosvika mamiriyoni 24 emadhora ekuAmerica iri kubatsirwa nayo nyika dzekuchamhembe kweAfrica nesangano iri mukuwaniswa kwechikafu nemvura yakachena. Dzimwe nyika dziri kuwanawo rubatsiro dzinoti Zambia, Lesotho, Eswatini pamwe neMadagascar. Nyika dzakawanda dzekumawirira dziri kubatsira Zimbabwe nechikafu mushure mekunge yazivisa kuti vanhu vanodarika mamiriyoni 9 vakatarisana nenzara inotyisa gore rino nekuda kwekusanaya zvakanaka kuri kuita mvura mumakore adarika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga avanoti idanho rinotendwa zvikuru ratorwa neEuropean Union.
I think idanho roda kuti ritendwe zvikuru ndo zvatinotaura zviya kunzi ndo inonzi humanitarianism, kureva kuti vanhu vanotarisa nduramo dzevanhu nekuona kuti vanhu vanorarama sekunyanya pavanenge vari munguva dzakaoma kunyanya dzakafanana nedzekushaikirwa nezvekudya idzi. Saa ndodayira kuti tinoda kuti semazimbabweans tipe kukudza kwedu nekutenda European Union nechipo chavapa chakakura zvakadaro kunyika yekwedu.
Zimbabwe ine nzara inokwanisa kunge ichibata vanhu vanoita 7.7 million. Tichitarisa uwandu hwevanhu ivavo vari kuda rubatsiro muZimbabwe nemari yapiwa neEuropean Union, munoona paine bandiko rakadii rinokwanisa kunge richivharwa?
No, inoenda a long way mukubatsira, asi zvechokwadi ndezvekuti vanhu vari kuda rubatsiro vawandisa. Kunamata kwedu kuti dai kuri kunzi zvichida mvura manaira iri kumboita kune dzimwe nzvimbo, vanhu vakwanisa kuitawo zvinhu zvinoita kuti vasabva vapuhwa zvese. Zvinhu zvakadai nekuti mavegetables anogona kuchirimika, nekuti vanhu havazonzi vari kupuhwa muriwo, vari kupuhwa sadza racho, opuhwa zvese. Vanhu vakakwanisa kudaro zvinotibatsira kuti chinhu chakaita sechibage ndo ngachitengwe chakawanda, kwete kutotengerwa chibage nebeans zvese, zvinochiita kuti rubatsirwa rusasvike kuvanhu vakawanda. Asi tichitarisa tichienzanisa na 2008 munoona kuti 7 million hatinambobvira takaisvikaba kuti tive nevanhu vanonzi vanoda chikafu vakawanda zvakadaro. Saka zvinoreva kuti hatina kuri kwatingaende kana vanhu vari kupuhwa zvese, nekuti vanhu vari kuda rubatsiro vanyanya kuwandisa. Ihafu yepopulation yeZimbabwe. Saka that is dangerous and devastating.
Izvi zvinozoitika kuti mari inge ichengetedzeka ichisvika kuvanhu vanofanira kunge vachiwana rubatsiro?
Kuziva kwangu ini ndiro kuti masangano akadai sana World Food Programme ana WFP vana havanoti madevelopment partners. Ukaona sangano randaisotungamira ini reChristian Care, vakanga vari vamwe vemabato anenwa pakati pehurumende nemaagencies madona aya. Chinoita kuti hurumende itende kuti vanhu vanofanira kupuhwa vachitariswa zviya zvinonzi zviri fair, zvinotarisa need, kwete kuti munhu anoepika kuti ndevebato ripi.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga vari parunhare kwaMurehwa neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nengo dzeparamende dzemuRussia dzatambira nhasi munhu ari kudiwa nemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin kuti ave mutungamiri mutsva wehurumende. Mvura yanga yakamirirwa zvikuru yatanga kunaya munzvimbo dziri kumahombekombe kweAustralia idzo dzanga dzichinetsekana nemoto wanga uchipisa masango. Peni yatanga kuferefeta gweta remutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaRudy Giuliani. Dzimwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dziri kuyambira kuti nyika inogona kuguma yaenda kumaziva ndadzoka kana pakasaitwa nhaurirano nechimbi-chimbi pakati pemapato makuru anoti ZANU-PF neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika kunonzi kwapa kuti munyika musagadzikane. VMDC vanoti vari kurambidzwa kuita misangano yavo nemapurisa uye vave kuda kutanga urongwa hwekungoita zvirongwa zvavo pasina kusuma mapurisa. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seHuman Rights Watch ari kupomerawo hurumende mhosva yekutyora kodzero dzevanhu zvakanyanyisa. Asi hurumende inoti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya. Vashandi vehurumende vari kurangwa mabasa ukuwo nyika yakatarisana nenzara inotyisa zvaita kuti ive gangaidzwa kumukwenyi wemhezi yavavira mudumbu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori anoona nezvemitemo mubato reZANU-PF waPaul Munyaradzi Mangwana uye mutevedzeri wemunyori mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC vaDouglas Mwonzora. Blessing atanga nekubvunza vaMwonzora nezvematambudziko akatarisana nenyika uye kuti angagadziriswa sei.
Munyika muno muzvino hazvina kumira zvakanaka zvachose. Munoona ini kuti pari zvino hurumende yavamunangagwa inoda kubvisa constitution yevanhu, yoda kuisa zvigamba zve, yobva tobvapo tiri kuona kuti even kunogara vanhu uku kwaane mabhinya anonzi mashurugwi ari kuuraya vanhu, havanyanyi kumbosungwa vanhu ivavavo. Tobvapo zvakare tiri kuona kuti mamwe mapato achida kuwanavo kana kuti achida kuita mameetings awo, kunyanyanyanya MDC iri kurambidzwa kuita mameetings ayo. Hakuna mareforms ari kuitika munyika muno. Pari panyaya yenhaurirano apa, nhaurirano dzinofanira kuitwa hongu. Asi chinofanira kuitika ndechokuti tinofanira kuita nhaurirano paina mutongi gawa.
Vamangwana munoti kudini mashoko?
Isu hationi midiya mutongi gawa, ndopatiri tipesane navo nokuti nhaurirano dzatiri kuda kuita ndedzokuti togarisana sei munyika medu, tovaka sei ikonomi yedu, togara sei sevana vomunhu mumwe chete. Hatisi kutsvaka power sharing, hatisi kutsvaka transfer of power. Haisi nhaurirano iyoyo. Tataita sarudzo dzedu dziri mutezo weconstitution, tiri kusangana in the next election pairi kudaidzirwa. Hapana nhaurirano, nhaurirano dzongoripo ndedzokuti kana ikonomi inobata munhu wese, chii chatingaita kuti ikonomi yedu iite zvakanaka? Saka vamunangagwa vakatotanga ita nhaurirano naawo mapato akada kuuya kunhaurirano. Saka nhaurirano idzodzo toripo, chakatomira ndechoti tizoupe MDC kuti vambopetukawo vaita vana veZimbabwe vauyewo kudare riri kugara vamwe vachitaurirano.
Manzwa zviri kutaurwa izvo vaMwonzora, hanzwi yai kuPollard.
Dambudziko riri kuita vanhu veZANU-PF nderekuti vakanzwa idzwi rekuti kutaurirana pakati peMDC neZANU-PF vanofunga ivo kuti taakuda Government of National Unity, tinodawo kuita maministers, tinoda kuita mavice president kana maprime minister. Kwete kwete, isu nhaurirano dzatiri kutaura ndedzekuti zvinhu munyika muno zvakaipira vana veZimbabwe. Kwete isu tiri kuparlamendi, kwete isu tiri kumapoliti bureau nekumanational executive. Vari pasi apa vari kunonga svosvo nemuromo. Tiri kuona zvakare veZANU-PF vada kuchinja bumbiro remutemo weZimbabwe. Tiri kuti ngatitauriranei zvinhu izvozvo. Hatina kumbobvira tati power sharing, kwete. Asi patinenge tichitaurirana paya, tinozivana isu neZANU-PF, tinozivana isu, vaChamisa vanoziva vaMunangagwa, vaMwonzora vanoziva vaMangwana, MDC inoziva ZANU-PF. Saka kuti zvinyatsotauriranwa zvakanaka, sezvazvanga zvaita President Mbeki zviya zvokuuya vachida kuenzanisa vanhu. Zvinenge zvakanaka nokuti panoda Mutongi Gava, hapana chinobuda kana pasina Mutongi Gava.
Vamangwana manzwa zviri kutaurwa nava
Monzora. Tandikwira navo nokuda kwekuti chinhu chihombe chaicho inova constitution takainegoshiyeta pasina Mutongi Gava. So ati we don't need Mutongi Gava kuti vana veZimbabwe vataurirane kuti ikonomi yavo vangaisimudza sei. Nyaya dzemapolitical rights kana paine anofunga kuti hazvi kufamba zvakanaka angotiwo apainda kamboapply kuti ndiite miting handakupuwa mvumo namapurisa totaurirana kuti tingazviita sei. Hazvidi Mutongi Gava zvese
vamangwana vakanganwa kuti pataita constitution takaita vana Mutongi Gava vaviri. Professor Phineas Makurane na Professor Hobson.
Va mangwana vamwe vari kuchema chemawo munyika umu kuti hurumende iri kutonga ZANU-PF inenge iri kukundikana kugadzirisa matambudziko evanhu vaya vari kufamba nemabhemba vachinzi nezita remadunurirwa mashuruga.
Ayo vari kutogadziriswa because mapurisa ari kuita basa ravo, vakatotumwa kuenda kunzvimbo dzose dziri kunetsa idzodzo.
Munyori wezvemutemo mubato rezanupf vamunyaradzi Paul Mangwana, manzwawo zvakare kubva kumutevedzeri wemunyori mubatsiro zvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC vaDouglas Monzora. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zondo rino rinonzi raunza mufaro mukuru kuvagari vemumatunhu akawanda ekumasvingo zvichitevera kunaya kwemvura. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vagari vazhinji mumaruwa akaita seGutu, Bikita Vaka, Chirimwe nezine Chiredzi vakange vaora moyo sezvo zvirimwa zvakanga zvapera kutsva nezuva zvipfuwo zvichipawo nekushaya mvura. Asi pakutanga kwesvondo rino mvura yakanaya zvikuru munzvimbo zhinji dzekumasvingo, varimi vakawanda vakabva vatangawo kurima patsva. Mumwe wevarimi ava murainirekwa zvidzai kwabhasera vaGodfrey Madzikanda vanoti vange vaomerwa nekusanaya kwemvura.
Vanhu vanga vashungurudzika nokusanaya kwemvura, zvipfuwo zvanga zvaomerwa, madhamu anga aderera. Kuuya kwaita mvura kwapa relief yakakura kuvagari vekuno kwaGutu kwaBhasera. Tinotarisira kuti zvikaramba zvakadai pamwe tingawana gohwo rakanaka. Tinofara zvikuru nokuuya kwaita mvura iyi.
Murimi wekumwenezi vahlekani Baloi vanoti minamato yavo yakanzwikwa nekuti mombe dzavo dzakange dzofa nekushaya mafuro manyoro.
Kwaunza donho dzikati memoyo yedu mukati meupenyu hwedu isi vega vagari vekumwenezi. Izvi zvareva kuti tava netariro kuti zvipfuwo zvedu mombe dzedu dzava kurarama nokuti ndo pane upenyu hwedu. Naizvozvo tanga tava panguva yakaoma nokuti kurasikirwa nemombe kurasikirwa neupenyu nokuti ndo pane upenyu hwedu. Mombe dzedu zhinji dzanga dzafa nokuda kwokuti mafuro kwakusisina, nokuda kwokuti mvura zvakare madhamu edu kwakakusisina. Saka pari zvino takukwanisa kuona kuti takukwanisa kuchipfuwa mbeu yedzakasara kuti upenyu hwedu huzova hunoendeka.
Vamwe varimi vazhinji vanoti zvirimwa zvakange vari magore rapera zvakange zvapera kutsva nezuva, nekudaro vakarasikirwa zvikuru nembeu iyo yave kudhura zvisingambobviri. Murimi wekuzaka munzvimbo yekuvabvukururu amai Felistas Manata vanoti vava netarisiro yekuti nekuchinja kwakaita mwaka yekunaya kwemvura vachine tarisiro yekuti zvavari kurima patsva zvichavapa gohwo rakanaka.
Tarisira gohwo rakanaka nekuchinja kwakaita maclimate patterns neclimate change inongotaugwa iyoyi. Saka isu sevarimi tiri kutofara chaizvo kuti gohwo redu richaita mvura zvayauya muna January kudai. Tinongoda 3 to 4 months chete kuti zvirimwa zvedu zvisvike. Saka tingoramba chingonamatira kuti dei mvura yaramba ichinaya.
Kunyange hazvo vanhu vari kufara kuti mvura yave kunaya, vaThomas Mbetu vanoti hazvichina zvazvinobatsira nekuti nekudhura kuri kuita mbeu havachakwanisi kutenga imwe mbeu nepamusana pekushaya mari.
Zvakaoma hama yangu, nokuti pakauya mvura yekutanga takati zvanaka tokubva tazamudzira nobva tatenga mbeu, ende mbeu yacho yaidhura zvisingambobetseri. Tapedza kurima kudero mvura yaya yakainda, hatina kuzokwanisa kuwana cheuviri ipapo. Saka zvese zvakatsva kuti tichidzokorora iko zvino nemadhuri anoita mbeu, ndifunga kuti inini nevakawanda varimi tichakwanisa kuti tingarimazve. Ende futi mombe pakauya mvura iya dzimwe dzacho dzakatofa saka chipani changu kuti chichakwana hazvichakwani saka zvinotoreva kutoti aiwa gore redzara rerauya tadzokera munzara
bazi remamiriro ekunze rinoti dzimbo zvinji munyika dzichange dzichiwana mvura yakawanda yekunaya bazi iri rinotiwo dzimbo dziri kuchamhembe kwenyika dzakaita semasvingo matibhileni south nebulawayo dzingangoita mvura ine mabhanangana nemafashamu kuzana yakwemvura gore rakapera kwakodzera nzara muvanhu uye mombe dzinopfuura zviuru gumi nemakumi mashanu mudunhu remasvingo dzikafa izvi zvakasiya vanhu mazana manomwe ezviuru mudunhu iri vachida rubatsiro rwechikafu sangano reworld food program rinoti munyika mose vanhu vanosvika mamiriyoni masere vanoda rubatsiro rwechikafu kusvika mwaka wekukohwa ndokana nyika yawana gohwo rakanaka gore rino ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Social media.
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu nasi tiri kutarisa zviri kuitika munyika uyezve zviri kuitikawo munyika yeAmerica pari zvino.
Chora na watu yote na kwenye mji, mwanamke wa South Africa,
hello. Chorei.
Inisho chora kuti mungu mchaguliwe na chaka chersanen mamiraro kuchangia kufamba kuhusu. Mzimbabwe mimi kujaniro akuwano kuhitika hicho na amuna justice. Amini kuti chishimu mbuitika ni wakuru wa kutunga nika kuti waru samsasi katarisa nasi tangataka katarisira kutunga meri kuru no pikisa la nesu nchamisa kuti wachange wachi udanika kuti baturawo change kufamba si mbura 2020 bati nekuda kutungo uripo right now wa president masunda mbukangawa asino kwanza kuwe chichitika. And as for now, tukona wachamisa wachitaura patuja yao wachiti iyo so 21, no matter what comes wachange wachiswa addresses wabaudi kutaura shukureva kuti apa wachamisa wakufila genetic law pakadaku wane law enforcement pacha wane kufa kwewa pacha wane kuruwe kwa isimbara msuwa toroni na wachamisa utinduwa wachange wachiswa addressa ii msangani wawo kukuli msaka wango kabi wakaita wama saka taka sutarisa zunye shukuti shunguru za isitese sarwa shunguru mbati kukuti right now tukwe shuwa kuenda kumusha kwebi mekida kwa isosho hakuna chungu kukuti nga mbendra kumusha mwono na mtuemo shungu kubata sinaka na tarka chungu wa batu wame sisi wa batu wame kushuwa kukara mika wano sarwa jeje ndo shukuli kukutika shunye shukuti shunguru za sakari fesu sarwa shungu mbati
kumaka atariso onyika za kada isi Amerika nesuri kuitika imo mpane shungazi zizwe rine Zimbabwe
shukuti kuitika ma Amerika right now shungu 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 kutikashi andasinda ibozika atarisa pa Amerika panika kumetana kakutika ni Iran shumusuna kugatikana shumuguna kutikashi zati Afrika si pasini saka shumu sila nzisi siki kutikashi inda kini varuma ushka mtasi uyevu shumu shumu saka chaija kutikize nekutungwa kutikashi mika amene kuti chishu mbu kutikashi mika chaishi
ini ndini Marvelous Mtanganya huye ndini muwashi.
Vateereri musakangano wachirongwa chewomen's round table na 8 PM apo tiri kutarisa kuvhurwa kwezvikoro sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende inopa mvumo wazvikoro zvepamusorosoro kukwidza mari dzezvikoro. Sangano reelection resource center rinoti riri kushushikana zvikuru nekuda kuwandudzwa kwebumbiro remutemo wenyika. Sangano reEuropean Union nhasi razivisa kuti rapa Zimbabwe rubatsiro rwemari inosvika mamiriyoni gumi nemasere emadhora ekuAmerica senzira yekubatsira nayo kurwisana nenzara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC nchitimurari zvakanaka vateereri ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.
amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthwaka zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 16 kuzivandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ifees yona eyama university ukukhwela seyakhwela kudala ngoba masikhangela impilo yomfundi iyagoqela ekudleni kwakhe indlela ahamba ngayo i-transport system and konke aphila ngakho sikhangelayo kuma rent and konke.
Inhlanganiso emela izifundi ezinaso isola uhulumende ngokuvumela amayunivesithi lamakolishi ukuthi akhuphule impatalo yezifundo ifike ku-$5,000.
Yezibuya ngi-amu kahulumende because kusetshenziswa ukhansila. Nxa kusetshenziswa ukhansila sizoqinisa ukuthi kuyabe kuvela kuhulumende ukuthi futhi kanje ngafika lapho ukuhola khona nangithumele nje abantwana njengomuntu omdala ngingaze ngafika. Isikhathi esiningi kuyabaphiwa ama-50 kg.
Umanyano we-European Union usuqoqe izigidi ezilitshumi lasishiyagalombili zamadola emelika i-$18.7 million eyokusiza abalambayo ngokudla eZimbabwe. Iningi lithi ukhalala umsebenzi kwababalisi phezu kodaba lweholo kuphazamisa abantwana ezifundweni zabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela izifundi ezinaso isisole uhulumende ngokuvumela amakolishi lamayunivesithi ukukhweza imbadalo yezifundo isiya kunkulungwane ezinhlanu zamadola i-$5,000. Intotheli zindaba yethu umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amakolishi lamayunivesithi amaningi elizweni ethule imbiko ngenyanga esanda kwedlula yokwazisa izifundi ngokukhweza kwembadalo yezifundo nokunye. Abenhlanganiso yezifundi ezinasu bathi ngesimo somnotho welizwe esikhona manje uhulumende bekungamelanga akhweze limbadalo ngesilinganiso esikhulu kangaka. Okwaba ngunobhala walenhlanganiso umnumzana Ashley Funye uthi ngesimo esiselizweni uhulumende bekungamelanga athathe inyathelo leli.
Into eqakathekileyo bele sinanzelele ukuthi i-economy yethu njengelizwe ayimanga kuhle and intengo yento zonke iyakhwela okutsho ukuthi i-fees yona eyama university ukukhwela seyakhwela kudala ngoba masikhangela impilo yomfundi iyagoqela ekudleni kwakhe indlela ahamba ngayo i-transport system and konke aphila ngakho sikhangelayo kuma rent and konke. Intengo siyakhula kudala. So ngakho ke ukuphinde bekhweze futhi le ebhadalwayo kuyunivesithi kuyinto esinganyeke siyivumele ngoba bona sebakhweza kudala. I-economy yethu siyakhweza izinto kudala.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana uSaro Siziba yena othi isisekelo sombuso welizwe sithi imfundo ilungile lomuntu wonke eZimbabwe.
Ukukhwezwa kwe-fees kutshengisa ukubana ke bagijimisana le rate. Number 2 esikubonayo ukuthi ukukhwezwa kwe-fees kuveza udubo oluselizweni mayelana labayithi ngesilungu i-commodification of education. Lapha ke asebe-privatizer education ukuze ithole ngabalutshwane abantu abalemali. Number 3 ukukhwezwa kwe-fees kutshengisa ukubana ke uhulumende akazimiselanga ke ukuthuthukisela izwe ngenxa yokuthi izisebenzi abadala abasebenzayo imiholo yabo kayikhwezwanga kodwa ke intengo ezikolo ziyasukunyiswa.
Kodwa unobhala wenye inhlanganiso emela izifundi ezikhosu umnumzana Tinashe Katsidzira uthi limbadalo kayivikeleki ngomumo womnotho okhona elizweni. Omunye umzali unkosikazi Messi Chingwana Ngwana uthi njengabazali kabasoze beyenelise limbadalo.
Ukukhwela kwamafizi aweyunivesithi thina njengabazali akusiphathi kahle ngoba imali le iningi kakhulu.
asiholi abaningi bethu siholi imali ezingange 1000 kusho ukuthi ukuze siyibhadale imali naleyo endlini akusadliwa akusagqukwa akusayenziwa lutho imali yonke siphelela kufees and nxa kuyifees ye 5000 uza umntwana uzafuna imali zokugada siye esikolo uzafuna ukudla uzafuna amabhuku uzafuna ini thina asingeke siyikwanise imali yonaleyo angazi ukuthi uhulumende ngasiphathisa njani njengabazali ngoba sithwele nzima ngiyayina le siyibhadala khathesi kusho ukuthi le izasehlula
uhulumende walile ukupha amakolishi imvumo yokukhweza limbadalo ukwedlulisa amalawulo njengoba abenza izifundo zebanga lama-undergraduate degree bebezamele bakhokhe inkulungwane ezithoba munombili zamadola 9000 zimdollars kuthi labo abakubanga laphezulu elama-postgraduate bamele bakhokhe inkulungwane ezilishumi lane lengxenye yamadola 14,500 Zimbabwean dollars. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umanyano we-European Union uthi usuqoqe uncedo lwezigidi ezilithumi lasishiyagalombili zamadola emelika i-$18.7 million dollars eyokusiza abalambayo ngokudla kanye lokufinyelela inhlelo zempilakahle lamanzi ahlanzekileyo eZimbabwe. Iningi libhekane lendlala ngenxa yokusilela kwezulu kanye lokonakala kwesimo somnotho welizwe. Izifuyo eziningi sezifile ngendlala, izilimo lazo zibunile njalo intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka mahlayana ezitolo ngesikhathi iningi lingatholi imisebenzi njalo abasempela abantu abayizigidi ezedlula eziyisikhombisa eZimbabwe babhekane lendlala engakaze ibonakale eminyakeni elithumi edluleyo. Kambe bonke abaludingayo usizo lokudla bayaluthola nven uxoxelo mnumzana Ernest Malandu isakhamuzi semzimunye eGwanda North ongomunye wasebeluphele abathola usizo lokudla.
Azanywa ukunika abantu uhlupho ukuthi-ke kuba ngamabele donyawuthi umumbu uba mlucwane kakhulu kahle but bayazama-ke uyazama uhulumende ukunika abantu ukudla ngendlela eqondileyo esingakaboni-ke ukuthi ukugcinelela lokhu nje lokuganga lokwabike kwenza kokunika ngamaphathi ngamaphathi besekulandela le igenye lenye incinyane le yabantu abanye abancinyane hhayi bayaphiwa nje ngendlela asikaboni ububi obukhulu kangako.
Kuvela kuhulumende bekunhlanganiso ezizimele ezinjengabo-World Food Programme
ukhansila nxa usetshenzisa ikhansila uyoqinisa ukuthi kuyabe kuvela kuhulumende nokuthi futhi kani njengasuka lapho okuholwa khona nangithumele nje abantwana njengomuntu omdala ngingaze ngasiza. Isikhathi esiningi kuyabaphiwa ama-50 kg sekusiwa i-50 kg njengoba nje vele ithumiwe injalo.
Umuntu oyedwa uthola okungani?
Babala umuzi ukuthi lumuzi bawunike lumuzi bawunike abaniki benika ngenamba yabantu abaniki konke ngasikhathi sini kuyenzakala ukuthi kule inyanga lingaphiwa uNyawuthi inyanga ezayo liphiwe umumbu inyanga ezayo liphiwe amabele.
Ekubhaliseni lapho kulula yini? Abantu bakhethwa njani? Yonke imizi yawo iyenelisa yini kumbe kuyathiwa abanye hhayi bazuza?
Ukuthi kuyabe kuhambe njani kamina qinisa abantu banika bona amabhalane babo ababhalisayo ezigabeni labo ababhalisayo babhalayo ke bafaneke kuhambe ngaleyo ndlela angizengananzelela kangako nxa kungabuya futhi bathumele amaphesenyana engene ezindlini ukuthi sikudla seyini into engani iyadula ke khonokho kuyakuthatha ngoba kathe seku-34 singasithi kuyadula ngoba vele kathi kulasilayo sila leyo 34 nokugayisa lakho sekudula ngoba angithi ibhizi iyakhwela lakho kuyinza ukuthi izikwanisa ukudla.
I-30 bond leli ichoyo ngeyani?
Ngathi nxa ngakudla kubuya kuyabuya kuyeqalwa ngezimoto uhulumelazo zasezimoto kuyaqaqala abantu bahambe bayeqala yengiboshelise ukuthi usiya lapho kukula kwakhona amaholu kumbeezifolo kuxazulanyanyana ngoba kuku-2.5 to 3 days.
Umnumzana Ernest Malando yisakhamuzi semzimunye eGwanda North ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 617 susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa seziveze ukukhathazeka okukhulu ngokwehla kwesisindo somnotho wakwele South Africa osokubangela ukuthi amankampani amaningi agumule izisebenzi. Kubika intathelizindaba yethu uBenedict Nhlapho eseJohannesburg.
Umnyaka ka 2020 odume kwabanengi ukuthi ngumnyaka wenala usuthi abanengi beZimbabwe bethole amathumbu ngezandla ungensuku zatshwala uqalile. Amakampani amaningi athwele amagapha avuzayo kanti asazise ukuthi azagumula isebenzi. Inkampani ezoxhumana yeTelkom ifuna ukugumula isebenzi ezizinkulungwane ezintathu 3000. Ngakwelinye icele inkampani yezempahla lokudla eMasmart Holdings South Africa ithi izavala izitolo ezedlula amachumi amathathu 34. Lokhu kuzatshiya abantu abedlula inkulungwane 1440 bengela msebenzi. Amankampani ezokwenjiwa lasebenza kezezimali lawa phakathi kokuxoxisana indaba zokugumula isebenzi ngenxa yokuma kwezomnotho. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi sebedlela evalweni.
Hayi, lokho sokusenzeka lapha eSouth Africa sokufana nje lokuthi ubaleke isilwane siyazithela phezu kwamaganyana. Sekufana nje lokuthi siseZimbabwe lapho esabaleka khona ukuhlupheka ngoba besicatshile lapha kulelizwe, kodwa manje uvalo luyachaya ngoba lathi kuyasithinta kakhulu ngoba isikhathi kusenzeka lokhu maningi amathuba okuthi South Africa ivele ikhangele ukuthi mangaki amaZimbabwe kumsebenzi esemazingeni aphansi ukuthi labo bekhitshwe lapho kungene amanye amaSouth Africa la aselahlekelwe imisebenzi kulezo zikhala.
Intatheli yeZimbabwe unkosazana Princess Ziba uthi usizi ukuthi abeZimbabwe laba sebethembele kwele South Africa impilo yabo yonke.
Uma amakhampani amaningi angavala imisebenzi kuzoba nzima kakhulu kithi thina izalwane zaseZimbabwe ngoba okwamanje le misebenzi yakhona ayitholakali, kunzima ukuthi uyithole, kunamaphepha afunakalayo esingeke esingakhona ukuwathola lapha eMzansi Afrika. So mama company evala kusho ukuthi sizohlala ezindlini osibuyele elizweni lakithi lapho kungela msebenzi khona.
Ensukwini esanda kwedlula amakhasi ohlelo luzoxhumana ku-inthanethi lwe-Facebook belugcwele ngemifanekiso yendwendwe zezalwane zeZimbabwe ebezibonakala zintshungubala emngceleni kwele South Africa zingena ngokungekho emthethweni. Lokhu kusho ukuthi baningi abaqhubeka bezodinga imisebenzi kwele South Africa kanti layo leyo msebenzi ilugincipha ngenxa yokoma kwezomnotho. Umfundisi Frank Mhlanga oseZimbabwe uthi sebesesabela ukuthi kuzavuka udlakela lokulisana sekubangwa imisebenzi.
Yikho lokho kubangela ukuthi imisebenzi ibe skasi, ibe mlutshwana. Abantu beSouth Africa izizalwane zakhona zibe sezizonda ke, sezizondela abantwana bethu abasebenza khona le. Yena le into esihlala siyibone ezenophobia sekungathi yibona babathathela imisebenzi. Ngenxa yesimo selizwe lethu lapha eZimbabwe esivi kakhulu, esibuhlungu kangaka.
Inhlanganiso zezisebenzi zona zithi ziza kulwa kube ncane indawo ziphikisana lesigumula lesi. Kodwa ingcitshiko zombusazwe zithi okuzayo kukhulu kulalokhu okwenzekayo. Ingcitshiko zomnotho umnumzana Duma Qubule uthi kukhangelelwe ukuthi umnotho weSouth Africa ukhule ngesilinganiso esiphansi kokukodwa ekhulwini less than 1%. Lokhu uthi kungahle kwenza umnotho weSouth Africa uzithole singene kuluhlu lwamazwe alomnotho osuwile okwaziwa ngokuthi i-recession olwasemzini. Ministry of 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Live talk lamhlanje uhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sihlolisisa isimo sezemfundo elizweni. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318, ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli wakwele Mozambique umnumzana Filipe Nyusi usegcotshiwe ukuqalisa umsebenzi ngemva kokunqoba kukhetho olwenziwe ngumfumfu nyakenye, kodwa kule mibiko yokuthi kwaba lokuqilibezela kulolo khetho. Iningi lithi ukhalala umsebenzi kwababalisi phezu kodaba lweholo kuzaphazamisa abantwana ezifundweni zabo. Izikolo zivulwe ngolwesibili kuliviki, kodwa ababalisi abaningi kabayi emsebenzini ngoba bathi kabalamali yokugada. Ngakho bathi uhulumende kumele akhuphule iholo labo lilingane le 475 US dollars. Ngemali yeZimbabwe bathi bafuna i 7000 dollars kusiya phezulu. Kodwa uhulumende uthi akalayo limali. Abazali bathi kumele loludaba lulungisiswe ngokuphangisa ukuze ababalisi babuyele ezikolo ngoba imfundo yabantwana iphazamiseka. Lanxa uhulumende evimbe izikolo zeprimary lezesecondary ukwengeza impadalo yemfundo, iningi lithi ukutshabalala komnotho okuqhubekayo kuzabangela ukuthi abanye abafundi behluleke ukuqhubeka ngezifundo zabo. Ngokunjalo abanye bathi amabandla ezombusazwe abalisa elezanu PF lele MDC kumele ahlale phansi akhulumisane kudingwe indlela zokuhlenga ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo. Ukuhlaziya loludaba sixoxele lunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo endawonye lelunga le MDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kubuhlungu kakhulu lapho sesingena khona. Okokuqala, kuliqiniso ukuthi abantwana lanxa kungakhezwanga amasizi kuzaba nzima ukuthi bafunde. Sikhangelele ama-uniforms, sikhangelele ukudula kwamabhuku, sikhangelele ndazo zonke nje izinto ezidingakala esikolo abantwana kumbe abazali. Kodwa-ke kuyabalimaza ngoba imali ekhithwayo kathesi $10 le kayithengi lasinkwa. Iyo kumele ithenge-ke amagetsi, iyo kumele ithenge amanzi kamunicipality, iyo kumele izinhlelo zesikolo zonke. Izinhlelo lezo zigcina zonke zingabambeki. Mina ngikukomiti yesinye isikolo sikahulumente. Ngesikhathi esedlulileyo besithi singakhipha $500 sithenge amagetsi yekhemu yonke, kodwa kathesi sesizavala bese sithi singakhipha $500 sithenge amagetsi eviki kuphela. Okutsho ukuthi amagetsi akhwelile. Nxa sisithi ngapha kusiza soze sikhweze kutho ukuthi siyabe sidlala practically kuground akusoze kusebenzeke. Ikanti-ke nabazali imali kayikho. Uhulumende kuyomele abone imizamo indlela akubhalansa ngakhona ukuthi ezikolo kusebenzeke, njalo labazali benelise ukuthi bahlawule inhlawulo ezikhona. Kumele silungise izinto lezisindawone.
Baba Nkomo, uyavumelana lakho yini ukuthi ukutshabalala komnotho kuphazamisa imfundo yabantwana, njalo uthini ngodaba lwenkulumo ezizanywa nguba
yelizwe lonke isemfundweni yabantwana? Njalo nje abantwana uma izikolo zivulwa umzali wonke ukhangelele ukuthi umntanakhe ahambe esikolo, ngoba kuyilo ilifa eqathekileyo angalithiyela umntwana. Ngibe sengiya lapho ukuthi esikolweni ngibona angani isikole lesikole phela angithi vele ziyayizo zihlala phansi zilungise i-budget ukuthi umnyaka nxa uqalisa sizakwenza lokhu nalokhu uhambe kanje. Beceda lapho babe sebehambisa kuhulumende ukuthi kwenziwa kwakuthiwa i-approval. Ngibe sengibuya pha baba Ndlovu othi ibandla le-ZANU PF alifuni ukukhuluma lani kumbe u-president welizwe ubaba uyidika afuni ukukhuluma lani. Iqiniso elikhona ukuthi lina yini elingafuni ukuthi libuye ekukhulumeni lebandla le-ZANU PF. Lifuna ukuthi lina likhethe ukuthi ubani ngiyongenayo ubani. Sihlaleni phansi sikhulume sifane namacebo. Angithi sipha amacebo kulo ongiyokhethwe ngabantu ukuthi akhokhele ilizwe okweminyaka le emihlanu ekhona abakhethe ngayo. So ngaleyo ndlela thina sikhayelela ukuthi lina baba Ndlovu njengabanye bethu abakhona elizweni lethu esiphikisana sisonke singuma-elections. I-election sidlulile. Uvumani-ke phela la umthi libuye lihlale laphana litsho ukuthi lo ngu-president welizwe leZimbabwe. Sahambe emakhodi le ngoba labo bekhangela becubungula kukhanya ukuthi vele ibandla leZANU PF lizweni eliklini ngipheke baba Ndlovu.
Naso Ndlovu.
Ye, okokuqala ngicela ukuqondisa ukuthi umthethwandaba wathi ibandla leZANU PF liwinile. Umthethwandaba wathi thina kasilethanga ubufakazi obugcweleyo ukuthi saqilibezele. Umthethwandaba wayefuna sibuye lamaviki 11 wonke, kodwa-ke thina sase singanzeleli ukuthi kube le-interference kuma-boxes la yikho singahambisani. Yikho-ke umthethwandaba walahla-ke indaba yethu emthethwandaba ngokuthi kasilethanga ubufakazi obugcweleyo. Then okwesibili bese sithi thina ingabani vele ikhona thina sithi umngapha babizane bahlale bakhulumisane kuyena leyo ndawo bakubonisane bese kukhangela iway forward ukuthi kubanjwe njani kulungiselela ukhetho oluzayo luya phambili. Sitho thina esikusolayo ukwenza sithi kawinanga laye atho kwenzayo ukuthi athi uwinile kuhlelwe phansi kangamemezi mna ngagwadena hhayi mna ngiwinile laba abantu ababuye ngekhondishini enje uyabe ngafuni ukukhulumiswana. Ingxabano isikhona ubaba lo mama baxabana endlini ingxabano isikhona. Ubaba kangaya lathi hayi mama ngiyamnika imali ngenza lokhu mama lathi hayi ubaba wenza lokhu. Akuhlalwe phansi kuxazululwe kubonakale ukuthi kusethe lingasadli inyama hambanile kudla imbhida hayi hambanile kudla amapotato. Ubaba wethu sokudala kakhulu sifisa ukuthi atshintshe kwenza kwakhe njengoba sesingena ku-2020.
Kuphosele okugcina nko.
Yes, hayi ngiyamuzwa uNdlovu ukuthi bakubona ukuthi kufanele kube le nkulumo. Mina-ke kade ngakucela ukuthi khona bona kabavume ukuthi khona kwakutsho ukuthi umthethwandaba walahla indaba yabo phela bengelabufakazi. Sokwabalulwa ngama-courts ethu ukuthi thina yithi esemthethweni yithi esilomongameli bandla leZANU PF elo muntu ofanele abe umongameli. So ngaleyo ndlela asimlaleleni libe selibuya selihlala phela labanye laba abaphikisayo kuPoland laphana. Senizatsho lani ukuthi lina hayi laphana ikho esukusonayo lani liphakathi sikhuluma sindawonye. Ayikho nto lisize lesiphukwini selilodwa liphuma phakathi kwabanye abaningi. Hayi, ayisikho ndlo.
UMnumzana Malaki Nkomo ngowebandla leZANU PF obexoxa endawonye lelunga le-MDC uMnumzana Edwin Ndlovu. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lenguqu elebulawayo sithi seliqeqeshe uPhilani Ncube ukuba ngumqeqeshi walo. Kubika uJoseph Njanji.
Ncube ulobelane isivumelwano somsebenzi esomnyaka owodwa leqembu lebulawayo sithi njalo uzancediswa nguFaraita waChirambewe onguye umsekeli kamqeqeshi wakuqala kanye loGoldin Dube ongumsekeli kamqeqeshi wesibili. Umqeqeshi wabonozinti omutsha weqembu lebulawayo sithi nguDaniel Khumalo yena obesebenza la iqembu le-FC Platinum eminyakeni edlileyo. Abaqeqeshi babadlali abasakhulayo abeqembu lebulawayo sithi ngababalisa uJohannes Ngodzo ongumqeqeshi wamajaha aleminyaka engaphansi kwamashumi amabili u-Innocent Mapuranga kanye Bruce Chuma bona abasebenza labafana abaleminyaka engaphansi kwechumi lathoba munembili. UNcube uke waqeqetsha amaqembu abalisa iPicot Muscue, eLenjiwe Sundowns, iChicken Inn, eleHowmine kanye leLeHarare City. Isikhulumeli seqembu lebulawayo City uThandiwe Moyo utshele umsakazo weStudio 7 ukuba iqembu leli lizoqala ngeviki ezayo amalungiselelo alo alonyaka.
Amalungiselelo azaqala ngoMvulo ozayo, kuyaqala ngo-10 to 12 emini.
eSt Columbus. So wonke ofisa ukuthi engabe ibona ingane ngenelisa ukudlalela iBulawayo City ebuye kuma-trials ethu. Sizathu ukulitshela ukuthi ngobani sesibagcinile, ngobani sebesilahlile, ngobani lathe sesibalahlile.
UPhilani Ncube nguye ongenise iqembu leBulawayo City kwisigaba seCasalaga Premier Soccer League ngomnyaka 2016 ngemva kokuba bephakamise isicoco seSouthern Region Division 1 Soccer League ekupheleni kwesizini ka-2015. Iqembu leBulawayo City lidlale okweminyaka emibili kwisigaba saphezulu esePSL laseligunyulwa ekupheleni kwesizini ka-2018. Ngaleso sikhathi beselehlukane loPhilani Ncube njalo lidlale umnyaka owodwa kwisigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League lenelisa ukuphanga ngaliphenduke ngemva kokuphakamisa isicoco ngoba seliphutshele liphezu kwengalane yemiklomelo ekupheleni kwesizin. Umqeqeshi ongenise iqembu leBulawayo City kwisigaba sephezulu lonyaka nguTry Ncube, yena ongela maphepha adingakalayo ukuba aqeqeshe kwisigaba saphezulu. Abaqeqeshi abaqhube izifundo zikaCAF A yibo abalelungelo lokuqeqesha kwisigaba saphezulu esePSL, njalo uTry yena uphethe izithupha zikaCAF B. UTry ube ngumsekeli kaPhilani ngesikhathi iqembu leBulawayo City liqala ukungena kwisigaba saphezulu, njalo ubikwa esebuyele njalo kwisigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League lapho aseqhatshwe khona liqembu leWange. Iqembu leWange ligunyulwe kwisigaba saphezulu ekupheleni kwanyakenye. Ngimele Studio 7 ngokuBulawayo nguJoseph Njanji.
Jerusalem, if I allow me, Ilondoloze, uhambe nami, sungangishilana. Jerusalem, if I allow me, Ilondoloze, uhambe nami, sungangishilana.
KG uthi Jerusalema ehlabela kamnandi esiqibela izindaba zosuku, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yezinaso isola amayunivesithi lamakolishi ngokukhuphula imbadalo yemfundo. Umanyano we-European Union usuqoqe izigidi ezi-$18.7 million yokudingela uzulu weZimbabwe ukudla. Kwanele olivalelisayo ngentungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.